Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chikumi 7 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Ongororo yeAfro Barometer inoti ZANU-PF ichakunda MDC Alliance musarudzo, asi isingakundi zvine mutsindo kuti iumbe hurumende. MDC Alliance inoparura gwaro raichatevedza pakuvandudza upfumi hwenyika kana vaNelson Chamisa vakasarudzwa kutungamira nyika musarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vasangana nemadzimai emubato ravo pamuzinda weZANU-PF muHarare vachikurukura nezvesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAfro Barometer richishanda neMass Public Opinion Institute rinoti ZANU-PF ichawana zvikamu 42 kubva muzana, MDC Alliance ichiwana zvikamu 31 kubva muzana, zvikamu 25 kubva muzana zvichiti hazvisati zvava nebato rekuvhotera. Izvo zvichaita kuti sarudzo yemutungamiri wenyika idzokororwe sezvo panenge pasina akunda zvine mutsindo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kweongororo yavakaita, muongorori mukuru wesangano reMass Public Opinion Institute vaStephen Ndoma vati zvakabuda zvinoratidza kuti pavanhu vakanyoresa kuvhota vakabvunzwa muongororo iyi zvikamu 42 kubva muzana zvakati zvichavhotera bato reZANU-PF, ukuwo zvikamu 31 kubva muzana zvichiti zvichavhotera MDC Alliance. VaNdoma vati vanhu vanoda kusvika zviuru 2,400 vakabvunzwa muongororo iyi uye zvikamu 25 kubva muzana zvakati zvaive zvisati zvaziva kuti zvichavhotera bato ripi.
Patakabvunza vanhu kuti vanovhotera ani, dai kuri kunzi mapresidential elections aizoitwa patakaita ongororo iyi, takaona kuti 42% vaiti vaizovhotera presidential candidate yeZANU-PF, 31% vaiti vaizovhotera presidential candidate yeMDCT. Asi zvakakosha kuti titaure kuti pane vanhu 25% vasina kutiudza kuti dai presidential election yaitwa mazuva yatakaita tsvakiridzo waizovhotera papi. Saka zvinonetsa kuti titaure pari zvino kuti munhu angangohwina mumaelections ndiani.
VaNdoma vati zvimwe zvakabuda muongororo iyi inyaya yekusafara kwevanhu vakawanda nekupindira kwemauto mune zvematongerwo enyika, vachiti zvikamu 52 kubva muzana zvakati hazvifare nekupidigura hurumende kwakaitwa nemauto munambudzi gore rakapera. Vatiwo vanhu zvikamu 62 kubva muzana havazi kufara nekuri kuenda nyika.
Vanhu vazhinji 62% vanofunga kuti nyika iri kuenda negwara rakashata yatingati pachirungu wrong direction. Uye vanhu 63% vanofunga kuti nyika iri kutora gwara rakashata nekuda kwehurumende.
Murwiri wekodzero dzevanhu vaMichael Ndiweni vati vamwe vanhu vanogona kusatambira zvaburitswa neongororo vachiti hazvisi zvechokwadi, asi vati zvakakosha kuti vemapato anopikisa kunyanya vatambire ongororo iyi, vachitiwo ongororo dzesangano rempoi dzakaitwa munguva yapfuura dzakaratidza kuve chokwadi.
Muna 2013 Afrobarometer yakabudisa maresults ikati iyo yaifungira zvabuda zvaireva kuti ZANU yaitohwina maelections iwavo. and vanhu vakawanda vakati ivo hazvina musoro. Asi pakwaitwa ma elections zvakabuda kuti zvani yakawina. Saka ndofunga kuti ma parties anofanira kutora ma opposition party anofanira kutora ma results are serious. Vatosunga chaizvo chaizvo nyaya campaign. Ndofunga kuti ma opposition parties anofanira kupinda kuma reserve. Ndopane nyaya. Ndopane vanhu vakawanda vakaregister kuvota ikoko. Hazvodhoropa izvi vanhu vanoziva. Even survey yaratidza kuti vanhu vanoziva nezvezveki nezvakawanda, they know. Saka vanofanira kutambira mudhorova because hazvina basa. You are just preaching to the converted. Saka vanofanira kuenda kuma reserve.
Sangano iri rakaita ongororo ii richishanda nesangano re Afrobarometer, richishanda onere International Justice and Reconciliation, uye richaparura ongororo imwe chete muHarare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
MDC Alliance nasi yaparura gwaro raichatevedza pakuvandudza upfumi hwenyika pamwe neupenyu hweveruzhinji kana vaNelson Chamisa vakasarudzwa kutungamira nyika musarudzo dzemwedzi unouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri, iro ravari kudaidza kuti Sustainable and Modernization Agenda for Real Transformation kana kuti SMART, vachamisa vati veruzhinji vacharohwa nembovha yemufaro munyika kana veruzhinji vakabva votera kuve mutungamiriri wenyika musarudzo dzegore rino. Vachamisa vatiwo gwaro ravo reSMART rine mhinduro dzose dzinodikanwa mukugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika. Vakati kana vakasarudzwa kuve mutungamiriri wenyika, hurumende yavo ichatsvaga ushamwari nenyika dzakabudirira uye vachaita zvose zvinodiwa kuti upfumi hwenyika husimukire, zvavati zvinozobatsira mukusimudzirwa kweupenyu hweveruzhinji munyika.
Tikava netsinga dzenyika dzakanaka, tsinga dzemagetsi, tsinga dzemvura, tsinga dzokufambisa, tsinga dzinoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, zvinhu zvese zvinotitira zvakanaka. So what are the lines of civilization in terms of construction? We have the lines of power, magetsi, nede, we will see what is your true. So we are developing what are called infrastructure roadmaps for water, infrastructure roadmap for ICTs, infrastructure roadmap for communication, mafoni, infrastructure roadmap for maroads. Tatuwa ni maroads, tukuti road ino vapano, chirundu, kuenda kubeng prishinos M1, not dualization. Here is going to be a motorway in a Ford, no doubt. Ford, which is Zoka.
Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri, vaimbova gurukota rezvemari uye vari mumwe wevatungamiriri veMDC Alliance, vatendai biti, vati kana vakasarudzwa kuti vatungamire nyika seMDC Alliance, vachaita kuti vakatora minda, vapiwe magwaro anoratidza kuti ndivo varidzi veminda, kana kuti matitle deeds, pamwe nekuripa vakatorerwa minda, vachita pafanire kuve nerusaro raganda panyaya yekuti anowana munda munyika ndiani. Vatiwo vachatsvaga kuti Zimbabwe ikanzurirwe zvikwereti zvayo kumasangano ekunze anokweretesa mari akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank.
Toda kuzva zvikwereti zviri kukweretwa nevavava zvakakweretwa here pamutemo weZimbabwe, and tine mutemo muviri unoita governing nyaya dzezvikwereti. Number one, in constitution, unoti chikwereti chese chakweretwa chinofanira kuenda kuparliament. Chikwereti chakaenda here kuparliament? Kana tisina kuenda kuparliament, hatisi chikwereti chenyika. Number two, pane zvinofanira kuitwa nemutemo unonzi Public Debt Management Act. Was the Public Debt Management Act complied with? So if a debt did not follow the law, it's odious debt. Hurumende yavachamisa haibhadhare chikwereti zvisina kuenda kuparliament.
Vachamisa vatiwo kana vakapinda panyanga mwedzi unouya vachave nemakurukota ehurumende asingadarike 15 vachiti zvakakosha kugadzirisa migwagwa iri munyika, kuwanisa veruzhinji mabasa pamwe nekurwisana neuori. Zvimwe zviri mugwaro raparurwa neMDC Alliance iri zvinobatawo nyaya dzekutevedzwa kwemutemo munyika, hutungamiri hwakatwasuka, kuwanisa madzimai pamwe neveruzhinji mikana yakaenzana uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vati gwaro raparurwa neMDC Alliance nhasi riri kutaura neveruzhinji pamatambudziko avakatarisana nawo munyika pari zvino. Kuparurwa kwegwaro iri Kwaitwa panguva iyo veZBC vanga vachiburitsa pachivhiti-vhiti zvose zvanga zvichiitika panguva iyoyo. MDC Alliance inowanzonyunyuta neZBC iyo yainoti inoda kupakurira veruzhinji zvinoitika kuZANU-PF chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vasangana nemadzimai emubato ravo pamuzinda weZANU-PF muHarare vakakurukura nezvesarudzo. VaMnangagwa vati madzimai anofanirwa kumira-mira mukuona kuti vavhotera bato ravo reZANU-PF musarudzo, nekuti ndicho chinhu chega chichaita kuti ZANU-PF irambe ichitonga.
Maswano Tata una kututa wane Maile chuzenu Mwako zira kutese Kumono ume Mutuka kwe matiri Kupapasu kwa msoro Tire neshungu Mwudu msangano weku mwine Maile chuzakata la nao.
VaMnangagwa vatorawo mukana uyu kutenda madzimai eZANU-PF nekuvatsigira mukuvagadza semutungamiriri webato nekuve mutungamiriri wenyika. Vati vachatarisa zvichemo zvese zvavapiwa nemadzimai senzira yekuvatenda nayo.
That's the only way I can say thank you.
Apo vaMnangagwa vanga vachiita musangano nemadzimai, vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi vanga vari kumashonaland west nekumashonaland central vachiitawo mimwe misangano. VaChiwenga vaenda kutengwe kuhurungwe nekumagunje uko kwavasangana nevatsigiri vavo. VaMuhadi vanga vari kumahuwe kumbire kumashonaland central kwakare. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa kuTswane University Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Isu anoona nezvematongero enyika taatichitozvitarisira nekuti munorangarira kuti zuro unono MDC Alliance yakaita rally yayo, yakaita march yayo muHarare. Pakaonekwa vakomana veNational Patriotic Front vaparutsigiro rwavo kuMDC Alliance. Rangarirai kuti National Patriotic Front inosanganisira vakomana vakanga vambori muZANU-PF vari kudiviria raidedzwa nezita rekuti G40. Naizvozvo zvinokutaurirai kuti rine divi reZANU-PF harichafambi pamwe chete neZANU-PF iriko iri kutungamirwa navaMnangagwa. Kumashonaland West ndo kunobva President Mugabe, and pane kufungidzirwa kwekuti President Mugabe vanenge vari kudyidzana neNational Patriotic Front. Saka ndizvo zvinogona kunge zviri zvimwe zvezvikonzero zvaonekwa nevatungamiri veZANU-PF kuti tikaita zvekutamba tinobata pasina.
Ko izvowo zvekuti vatevedzeri vemutungamiriri wenyika vari vaviri vanobuda vose nguva imwe chete kumahofisi vachiinda kumakambeini ezvematongerwo enyika iwaya, hazvisiyiwo here basa rehurumende rakabatirira neruoko rumwe chete?
Hongu, zvinotosiya basa rehurumende rakabatira neruoko rumwe chete nekuti mavice president vane basa guru ravanoita rekuoversia basa remaministries. Saka kana wese vochibuda zvakuchisiya paine gwanzva mukufamba kwebasa rehurumende. Asi maonera andiri kuita ndeyekuti varume ava vagara pasi vakaongorora kuti tirambe takagara mumaofisi kwemwedzi mishoma shoma iri kuteera todyiwa musarudzo. pane kuti tiende tinozama kumiramira sevarume towana zvedzimwe 5 years.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University Dr. Ricky Mukonza vachitaura parunare neStudio 7. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori wezvinoitika muAfrica muhurumende yeAmerica vaMatthew T. Harrington vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe iite sarudzo dzinogutsa vanhu vayo, vachiti izvi ndizvo zvichaita kuti veruzhinji vavimbe nehurumende ichabuda musarudzo dzegore rino. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pakutanga kwerwendo rwavo muZimbabwe, vaHarrington vati zvakakosha kuti nyika iite sarudzo dzinofadza vanhu vemuno, vachiti izvi zvinoita kuti vekunze vatiwo sarudzo idzi dzakachena.
If the election process is a good one, is determined to be credible, and it earns the confidence of Zimbabweans, I think that's
kana sarudzo dzikaitwa zvakanaka zvinofadza vanhu vemuno ndizvo zvakakosha. Vanhu vemuno ndivo vanoona kuti sarudzo dzaitwa pachena here, kwete vekunze.
Comes from the people of Zimbabwe, and building that trust is important. So I would say the election is a very important step on what is a longer path.
VaHarrington vati vanotambira nemufaro zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti nyika ichaita sarudzo dzakachena pamwe nekukoka vekunze kuti vazoongorora sarudzo idzi. Vatiwo pachine zvimwe zvasara kuitwa zvakaita sekupa vemapato ese mukana pane venyuro nemapepa nawo ehurumende pamwe nekujekesa kuti mapepa ekuvhotesa achadhindwa kupi uye nani.
The government can send a powerful message that it is committed to building a different kind of Zimbabwe and to building the kind of trust that confers legitimacy among the citizens of Zimbabwe.
Hurumende inokwanisa kuratidza kuti inoda kuvaka Zimbabwe itsva nekuita sarudzo dzakachena. ZEC ichishanda isina bato rayakarerekera, mauto asingapindire musarudzo uye gwaro revavhoti richidhindwa pachena.
Vati vanhu vemuZimbabwe vave nenguva yakareba vachishaya mukana wekutaura zvavanoda, uye kana vakapiwa mukana uyu pamwe nekuvhota pasina kuchichidzirwa, nyika inodzokera kuutongi hwejekerere. Vati kana izvi zvikange zvaitika, zvinoreva kuti ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika huchamutsiridzwa. Vati zviri kuitika munyika kubva muna mbudzi gore rapfuura zvinofadza, sezvo zvichiratidza kuti Zimbabwe yave kuvandudza zvinhu munyaya dzematongerwo enyika neupfumi. Vati America ine chinangwa chekusimbaradza ukama hwayo neZimbabwe, uye izvi zvinoratidzwa nekutsigira nemari kwairi kuita muzvirongwa zveHIV AIDS. Vati patove nezvimwe zvikwata zvekuongorora sarudzo zvakabva kuAmerica zvatove munyika. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti kushanya kwavaHarrington kunoratidza kuti Zimbabwe inyika ichiri kukosheswa nedzimwe nyika pasi rose.
Saka sekuona kwangu ndinoona sekuti izvi zvinokuratidza kuti Zimbabwe ichagara ingori nyika iri paspotlight. Asi zvikurukuru da kutarisa kuona kuti vamunangagwa zvavari kutaura kuti vari committed ku free, fair and credible election zvichabuda zvakadii.
VaHarrington vachasangana nevakuru vakuru muhurumende, mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira, apo vari kuongorora mamiriro ezvinhu sarudzo dzisati dzaitwa. Kushanya kwavo kunopera nemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakurudzira kuvandudzwa kwekuchengetedzwa kwedunhu reEurope. Mashoko ava Putin anonzi anga akanangana nekupindura America, iyo yavanoti iri kutarisira pasi zvinhu zvingangokonzeresa hondo yenyika dzepasi rose yechitatu. Mutungamiri weBurundi vaPierre Nkurunziza vanoti havazi kukwidza musarudzo dza 2020. Mashoko anoshamisa aya anouya mushure memasvondo matatu vaNkurunziza vapasisa bumbiro remutemo idzva rinoita kuti vakwanise kuve muhofisi kusvika mugore ra2034. Bato ZANU-PF rinoti mapato anopikisa ari kuchema chema kuti ZBC, Herald nemamwe mapepa ehurumende haasi kuvapa mukana. Ari kuvhiringidzika nekusanzwisisa mutsauko pakati pehurumende nebato riri kutonga. Nemusi wechipiri, bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rakaratidzira muHarare richiti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Vanopikisa vanoti havasi kupiwa mukana pane penyuro nemapepanhau ehurumende sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Asi ZEC iyo inofanira kuona kuti mutemo wesarudzo watevedzerwa yainge yavimbisa kuti kana zuva resarudzo rangoziviswa nemutungamiriri wenyika inenge yoona kuti mapato ose apiwa mukana. Nhasi veMDC Alliance vapiwa mukana uyu pavaparura gwaro ravo reelection manifesto. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori munyaya dzezvemutemo muZANU-PF vari nhengo yePolitbureau vamunyaradzi Paul Mangwana uye munyori mukuru muMDCT yavachamisa vaDouglas Monzora. Totanga kunzwa kubva kuna vaMonzora nezvichemo zvavo.
Chekutanga ndechokuti isu takatichiti mapato ese ngaapiwe mikana yakaenzana kubuda munhepfenyuro kunyanya-nyanya ma-state media, pa-ZBC, pa-TV, pamwe chete ne-ZBC radio. Ngatiwe ni mikana yakaenzana. Kana vachamisa vaita orari yavo, vobudawo zviri fair, sekubuda kunongoitawo vamunangagwa. Vanhu vedu vonzwa kuti ava veMDC Alliance vane zvinangwa zvipi, ava veZANU-PF vane zvinangwa zvipi. Kana zvadaro vanhu vedu vochisarudza kuti bato ravanoda kana kuti mutungamiri wavanoda ndeupi. Ndiwo media freedom, ndiwo media freedom yatiri kutaura. Bumbiro remutemo rinotaura iro kuti mapato ese anofanira kupiwa mukana wakaenzana wekubuda panhefenyuro. Asi tinoona kuti pamakore ese aya paingobuda kunyanya-nyanya bato reZANU-PF chete. Kana vachibuditsa bato reMDC vanobuditsa pakashata chete, ndo panenge pachingobudiswa ipapo. Saka nyunyuto yedu ndeyekuti ngatiwei nemikana yakaenzana, totaura mapolicies edu, totaura mamanifesto edu, totaura zvinangwa zvemisangano yedu, vanhu vese vachinzwa. Saka kudzvinyirirana ikoko ndo kwatachinyuta nako.
Vamangwana,
mukana uripo asikuti tine 129 opposition party. Saka imwe neimwe iri kupuwa mukana wayo. Zvokuti ivo seMDC vaiteiwo number 1 kuma opposition parties ari 129. Tiri kushayiwa kuti vanokuzvipirei status iyoyo uye ichibva papi. 129 political parties. Nhasi tikapawo imwe mukana yakisinoti mukwazhi, mangwana topawo iyo umwe, mangwana topawo MDCT, mangwana topawo MDC chipika, tichingodaro imwe neimwe ichiwana mukana wayo. ZBC inotori nerosa yayakapa. Problem ndeyekuti vari kubatanidza the state kana ichikavha magovernment functions nepainokavha ZANU-PF as a political party. So ndo pari kuvanisa. President Mnangagwa wailisi vari president weZANU-PF, ndi president wenyika. So kana vari kuita ma state duties, nyika inofanira kuziva kuti president wavo ari kuitei. Ma ministers anoseva mugovernment ya president Mnangagwa kana vachiita basa ravo reministry vanowana futi coverage.
Vamonzo.
Kwete, kwete, vamangwana ipapo muri kuresva. Nokuti nyaya yatiri kutaura isu ndeyekuti hatisi kuti mamwe mapolitical parties 129 ashayiwe kukavhiwa, kwete. Tiri kuti munhu wese ngaakavhwe, asi kuti ZANU inokavhwa zvisina zvakapfurikidza vamwe. Ndisingataure basa rehurumende, ZANU ikaita congress yayo yamakaita congress after nyaya yemasoja iya muna November, after November yakakavhiwa yese from A to Z. Harisi basa rehurumende raitwa pacongress, ibasa reparty yakabuda munhepfenyuro econgress yeZANU-PF. Econgress yeMDC ya 2014 haina kumbobvira yakaviwa. Macentral committee meetings eZANU-PF anokaviwa. Vamangwana, kune video inofamba muchimba muchijaivha chaizvo kutonga kwaro navamutsvangwa. Zvese zvakabuda munhepfenyuro izvozvo. Isu patinoitawo manational council meeting edu hazvibude.
Vamangwana,
chinonzi equitable mushona zvirevi equal. So vari kukumbira ikwawo handina kuona payakanyorwa mubumbiro ende vamonzora is a lawyer. Vanofanira kuziva kuti equitable nokuti equal zvakasiyana muchirungu zvose nemuchishona. So vanopuwa equitable coverage mumedia. Zvinoreva kuti ivo time yavanopiwa inofanira kudividwa ne 129 other parties. Vazvizive izvozvo. But nevertheless, muna mukuru mukuru anga egari bhunde azvizivewo izvozvo. Kuti kana ZANU-PF iri kutonga kune inonzi the benefit of incumbency.
Munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Manzwawo zvakare kubva kumunyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Apo Studio 7 iri kuenderera mberi nekuongorora kuti matunhu akasiyana-siyana angavhotera bato ripi musarudzo dzatakatarisana nadzo gore rino. Tiri kutarisa dunhu reMashonaland Central. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Nzvimbo zhinji mudunhu reMashonaland Central dzinozivikanwa nekuvhotera bato reZANU-PF, asi vemapato anopikisa vanoti gore rino vari kutarisirawo kukunda mudunhu iri, ukowo bato reZANU-PF richiti mapato aya hana chaanowana mudunhu iri. Momo vevechidiki mubato reNational People's Party vaKismet Mashange vanoti bato ravo radzika midzi mudunhu iri. VaMashange vanoti nekuda kwekuti mutungamiriri wavo amai Joyce Mujuru vanobva kuMount Darwin inova iri mudunhu iri vachavhoterwa zvakanyanya nevana vekumusha kwavo. VaMashange vanotiwo veruzhinji kunzvimbo yavagutsikani nezvirongwa zvebudiriro zveZANU-PF zvichaita kuti vafotere bato ravo.
Ngaitange nokuti kumachicendro hakusina chionzi ZANU-PF. NPP ndiyo yatova the major party iri kumachicendro. Changosaya kungodeclare kuti ngodeclare rino yatova province of NPP. Semayouth isu kuno kumachicendro togamushira mwana wedu bosi ndiakabva kuti plus futi tichasoongorora mapolicies ane ZANU akuratidza kuti haana rwendo in terms of politics. Saka NPP is our party to support the president mwana wekumusha kwedu plus mapolicies avo kunyange tisati tamabata but ari anobatika atangiyepa. Takatotora masitsi ese changosara kuenda kuelection.
VaMashange vanotiwo kushomeka kwakaita vakafota musarudzo dzebato reZANU-PF zvichienzaniswa nevanhu vari mudunhu iri mucherochedzo wekudzikira kuri kuita nhengo dzeZANU-PF mudunhu iri.
Vanabhuru vedu vezanawo vakaita maprimary elections yavo constituency yese inovhotera no 2000 iyo constituency yacho ine vanovhota vanokwanaita 28,000 kana nemo zviri pachena kuti havana vanhu.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwayi vanotiwo vanotarisira kukunda kwemapato anopikisa kudunhu iri pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. VaChiwayi vanoti bato ravo rakapiwa matunhu maviri kunzvimbo iyi, Masowe North neMasowe South.
Tichatarisira kuti opposition gwendo guno ichatora masitsi akati wandei kumashonaland central. Isu veMDC takapuwa Masowe North neMasowe South pasi pechirongwa cheMDC Alliance. Saka nokudaro hatisi kutarisira kusiya chunhu. Zvinova zvakapupurwa nerali yokuwanzvimbo. Vanhu vese vakaenda kwanzvimbo vakaona chaunga chaachiriko nokusanduka kwaita zvinhu kumashonaland central, zvisinei kuti ndo musha wanga wakadheererwa neZANU-PF. Tava kutora musha wemashonaland central kuti uchibva kuZANU-PF uinde kuMDC Alliance.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Bekesela Gumbo, vanotiwo nyonga-nyonga iri muZANU-PF inogona kupa mukana kune vemapato anopikisa kuti vakunde kudunhu reMashonaland Central. Kurukota redunhu reMashonaland Central, vaMartin Dina vanoti ZANU-PF yakasimba zvakanyanyisa kuMashonaland Central. VaDina vati havatombotarisiri kuti mapato anopikisa akunde, vakati ZANU-PF ine mabasa anoonekwa mudunhu iri. VaDina vanotiwo vanhu vemudunhu iri vari kufarira zvakanyanya utongi hwavaEmerson Mnangagwa. Muna 2013 vanhu 380,818 ndo vakavhota mudunhu reMashonaland Central. Musarudzo yemutungamiriri wenyika mugore iri vanhu 327,455 vakavhotera vaRobert Mugabe veZANU-PF, ukuwo 46,533 vakavhotera vaMorgan Tsvangirai veMDCT, uye vanhu 3,525 vakavhotera vaWashman Ncube. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.